Vanhu vakawanda kunzvimbo inonzi Matarara iri munharaunda yeDhombe mudunhu reManika kuno kuMozambique vanoti havasati vawana rubatsiro kubva pakaitika mafashamo ecyclone Idai ayo akakonzerawo kufa kwevanhu vakawanda muZimbabwe neMalawi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Sonia Stole, avo vanoti vanobva kuChipinge, vaudza Studio 7 parunhare vari kuDhombe kwakare kuti pavanhu vasati vabatsirwa ava pane zvizvarwa zveZimbabwe zvinogona kudarika zana. Nharembozha yavanga vachishandisa isati yadzima, amai Sole vati vanhu vakawanda vari kugara nezvitunha pamusoro pedzimba sezvo vemasangano anobatsira nechikafu vasiri kukwanisa kusvika kunzvimbo iyi. Vatiwo kufa kwevamwe vanhu kuri kukonzerwa nekukuvara kwavakaita uye kushaya mvura yakachena yekunwa. Amai Sole vati kunyange hazvo mvura yaderera pari zvino kunzvimbo yavari, vanhu vazhinji havasi kukwanisa kubva muzvuru zvisina kusvika mvura. Mumwe mutori wenhau wemuno muMozambique, vaSaulo Dima, vaudza Studio 7 kuti vamwe vavari kutaura navo vari kuti vamwe vagari venzvimbo iyi vari kugara vakaturika zvitunha pamusoro pedzimba nemuzvuru mavari.
Kuti pakasvika cyclone yakasvika nemvura ikadzadza Dhombe ese, kune vamwe vanhu vakafa vamwe vakaonekwa vechiberuka murambo namai manji manji. So awasi kukwanisa kuwiga vanhu vakafa nekuti kune mvura, vamwe vari kutogara nawo vamwe vechitoona kuti munhu ari kupera ari kuora asi hapana pekumuisa nekuti kune mvura. Nyaya yekuti kune maZimbabweni kuti vanogara ikoko nekuti kune bhodha anopinda kuZimbabwe. Vamwe maZimbabweni vaibva kuZimbabwe ichipinda muno Mozambique nekuDhombe. Ndofunga kuti maZimbabweni wariko vamwe vanogara ikoko. Tinototaura kuti tingatodai kuti kune vamwe maZimbabweni vakutotambudzika ikoko manje nenyaya yesikoni yakapinda.
Vadhima vatiwo zvikepe ndizvo zviri kushandiswa kubatsira vamwe vanhu munharaunda iyi kunyange hazvo vazhinji vevanhu ava vasati vabviswa pakati pemvura kuenda kunzvimbo dzakaoma.
President wemunomu wakaenda kuona kuti zvinhu zvaiitika ikoko, wakataura achiti kurukuya wanhu vakuda kutibetsa kupinda nemaboti kuti aone kubvisa wanhu. Wakatotanga kutobvisa vaakutobvisa wanhu asi kune dzimwe nzvimbo dzisati dzaita kuti asvike ikoko.
Gavhuna wedunhu remanika vamanuel Rodriguez vaudza nhepfenyuro yemiramara kuti hurumende yavo ichashanda pamwe chete nevemasangano anobatsira nechikafu vari kutsvaga nzira dzokusvitsa chikafu kuDhombe pamwe nekuona kuti vari kuda kubviswa mumvura mavari umu vangabviswe sei. VaRodriguez vati vachaedza kuti zvikopokopo zviende kunobatsira vanhu ava vachitiwo chimwe chiri kutadzisa vemasangano anobatsira kubatsira vanhu ava kunaya kuri kuramba kuchiita mvura kunzvimbo iyi sezvo migwagwa yakafa uye pane vanhu ava pasiri kusvikika. VaKenneth Mushope avo vanoti chizvarwa cheZimbabwe kunyange hazvo vakakurira muno muMozambique vati panogona kunge pakafa vanhu vakawanda muBeira kudarika vaziviswa kuti vafa kusvika pari zvino sezvo vachiti pane vanhu vazhinji vakaeredzwa kunosvika munyanzvi yeIndian Ocean. VaMushope avo vanogara muno muChimoyo vatiwo kuparadzwa kwakaitwa mugwagwa unobva muChimoyo uchienda kuBeira nemafashamu parwizi runonzi Aluma rwuri munharaunda yeNematanda kuri kuvatadzisawo kuti vanoona kuti hama neshamwari dzavo dziri muBeira dzakapona here. Parwizi urwu veruzhinji vave kutoyambutswa nemidhudhudhu vachibhadhariswa mari yakawanda iyo yavanoti iri kuvanetsa kuwana.
Anokwira munotogara vanditi anobva kuno nemotikari oenda asvika panyamatanda, akasvika panyamatanda manje anobata mateksi emotibike nekuti motikari haichafambi, anobata mateksi emotibike oenda panoenda kodzikirwa nemamotibike. Paanodzikira pacho manje ndipo paanobata chimangarawa ziya zei kuti vayambuke mvura manje vaende mhiri yechiwari kuwestawo 1050 panzvimbo yotaiwesta taigashitari mari eziya taiwesta 250 but iye zvinobva kuwestwa 1050 nemapesa nai magashi.
Zvinonzi pane vanhu vanodarika mazana mashanu vakaurayiwa nemafashamo ecyclone Idai munyika nhatu dzinoti Zimbabwe, Malawi neMozambique uye gurukota rinoona nezveminda nemagariro muno muMozambique vaSouth Korea vaudza vatori venhau kuti muMozambique mune vanhu vanodarika zviuru gumi nezvishanu vasati vazivikanwa vamwe kuti varipi zvichitevera mafashamu aya muZimbabwe nemumalawi mune vanhu vakawandawo vasati vawanikwa mushure mekuwirwa nenjodzi iyi pane mashoko ekuti zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvakaeredzwa kunosvika kuMozambique asi zvichiri kunetsa kuti zvionekwe kuti ichokwadi here sezvo zvichiri zvakaita manyama amire nerongo ndakamirira Studio 7 kuchimoyo muno muMozambique ndini Thomas Chiripasi.